Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manera anasi uri musi wechitatu mbudzi 1 2017. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Ndaita ayo vangaura iwe vamunanga vanotaamba chitechichi vamboko hatisati tanzwa pfungwa dzavo panyaya.
Mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vanoti vanoda kuti mutongo werufu dzoke kuranga vanoponda nevanobata chibharo. VaMugabe vanga vachiiga gamba renyika vaDoni Muvhuti kumarinda eHeroes Acre muHarare.
Dura redu rekutanga tinaro ndakambotaura kare kuti vakauya nemakiti pakangouya maDVR kichedu. Dura rekutanga ratoti consolidation sei vakatouya ratohovepo.
Sachigaro wesangano reZimbabwe Electoral Commission amairita makarau vanotaura neStudio 7 nezvekuchengetwa kuri kuitwa mazita evanhu vanenge vanyoresa kuvhota. Vanhu vasere vanourayiwa muNew York nemunhu anofungidzirwa kuti anopfurikidza mwero. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vanoti vanhu vanobatwa nemhosva dzekuponda vanofanira kutongerwa rufu kunyange hazvo muine kusawirirana muhurumende yavo panyaya iyi. VaMugabe vataura mashoko aya pakuradzikwa kwegamba renyika vaDoni Muvhuti pamarinda anoradzikwa magamba enyika paHeroes Acre nhasi.
Vashitaura pakuradzikwa kwavo Muvhuti paHeroes Acre nhasi, vaMugabe vati kunyange hazvo paine muonero wakasiyana panyaya yekutongera vanhu rufu, ivo vanoda kuti vanhu vanenge vabatwa nemhosva yekuponda vatongerwe rufu. Mumwe wavatevedzeri vavo vaEmerson Munangagwa, avo vakapona neburi retsono kuti vagurwe musoro paitongwa nehurumende yevachena sezvo vaive nemakore ari pasi pemakumi maviri nerimwe chete mushure mekunge vabatwa nemhosva yekukuvadza zvivakwa zvehurumende yavepo panguva iyi, vakabuda pachena kuti havatsigire kuti vanhu vatongerwe rufu. Asi vaMugabe vati nyaya dzekupondwa kwevanhu munyika dzavari kuturwa nemukuru wemapurisa munyika vaAugustin Chihuri zuva nezuva dzanyanyisa kuwanda. Nekuda kwezviri kuitika izvi, vaMugabe vati veruzhinji havafanira kuzoshamisika kana mutemo wekutongera vanhu rufu wave kubata munhu wese.
Ndaita ayo vangaura iwe vamunanga vanotaamba chitechichi vamboko hatisati tanzwa pfungwa dzavo panyaya. Saka ainda kufunga kuti kwete, let's restore the death penalty. Vanhu chionai vari kutamba nerufu kuuraya vamwe kundo zvatakarugira tiri kuviga Donald Trump.
Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika dzinoti bato reZANU-PF rinogona kuchinja bombero remutemo chero ipi nguva kuitira kuti chero ani zvake atongerwe rufu kana achinge abatwa nemhosva yekuponda sezvo rine nhengo dzakawanda muparamende. Asi gweta rinorwira kodzero dzevanhu vaArnold Tsunga vanoti zvekutongera vanhu rufu hazvina chazvinobatsira mukudzikisa nyaya dzekupondana.
Zvakaoneka kuti hapana zvinobatsira. Saka pari zvino 19 nyika 19 mu Africa achatotongere rufu dzakati adzishaurai vanhu kana dzavabata nemhosva. Zimbabwe, Botswana, Somalia, Sudan ndozi nyika dzimwe shoma-shoma dzichikutaura rufu.
Zvichakadaro, vamugabe vasora veruzhinji vanosiya mari dzemupiro kumaprofita vachiti maprofita mazhinji ave nhema. Ataura akamirira mhuri yemushakabvu vasame otendai muvhuti vati mhuri yavo yarasikirwa zvikuru.
Kuri musiyamwa wamuri mhofe mukono mafamba rwendo rwenyu masvika pamakatarirwa namwari kuti musvike maakusangana nemamwe magamba ari pano tinozvazve kuti mumweya muri kusangana nevamwana musiyamwa vakatungamira kumberi kwenyu. Tinoti pane ino nguva fambai zvakanaka musiyamwa, tatenda.
Mushakabvu uyo angasikazivikanwe zvakanyanya neveruzhinji anonzi akashanda zvakaomarara ari kunze kwenyika munguva yehondo achitsvagira varwi vehondo rubatsiro rwemari, chikafu nezvimwe zvakadaro. Hondo yapera, vamuvhuti vakazove nhengo yebhodhi rekambani inodhinda mapepanhau ehurumende Resim Papers, uye vanga vari nhengo yezanu PF National Consultative Assembly. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Sachigaro weZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC Amairita Makarau vanoti vakagadzirira zvizere kuti mazita evanhu vari kunyoresa kuvhota achengetedzwe. Mapata anopikisa pamwe nesangano reZimbabwe Election Support Network kana kuti ZESNI vanga vachiti ZEC inofanira kunyatsobuda pachena nezvedura iri kuti pasaite mutauro. Mukuseya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata amai Makarau.
Sekutaura kwandakamboita, isu tine mishina wakauya pamwe chete nemakids ayo wakabva kuLaxton. Iri ndodura rekutanga rinosvikira zvinhu zvese zvinenge zvichibva kuvanhu vari kunyoresa vari mumaruwa. Imomo ndomazvino mandikati mazvinoitwa yatinoti consolidation pachirungu, pazvinounganidzwa pamwe chete zvozopfuura pamushina uya wandakambotaura unonzi weAFIS, Automated Fingerprint Identification System, apo pazvinenge zvaakupepetwa zvinokuona kuti aya mazita abva mudura rekutanga iri. Mazita evanhu vakangonyoresa kamwe chete here, pane vakanyoresa kairi here kana katatu, vachibva vapepetwa vakanyoreswa kairi katatu vachiiswa kurutivi. Zvozoenda izvo museva yavichazogara imomo matichachengetera voters roll yedu. Ndo mafambisirwo atichaita data redu kubva kwarinoitwa kumaruwa kusvikira tazogadzira voters roll.
Saka kutaura iko zvino muri kuchengetera papi maane mishina yese here yamataurai?
Wongu mushina wekutanga dora redu rekutanga tinaro ndakambotaura kare kuti rakauya nemakits pakangouya maDVR kit yedu. Dura rekutanga ratoti consolidation server rakatouya ratowepo.
Saka chasara chii? Ndezverunyoro rwemaoko kana kuti mafingerprints chete?
Chasara ndeo chiye chandati AFIS chiye chinotarisa kuti munhu uyu akanyoresa kairi here kana katatu. Icho chatichazoshandisa muna December tapedza kuunganidza zvese zvinenge zvabva kumaruwa. Ndo chasara chete ichocho.
Sachigaro wesangano reZimbabwe Electoral Commission Amairita Makarau vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Zvichakadaro, chirongwa chekunyoresa kuvhota chinopinda muchikamu chepiri mudunhu reMashonaland and West, dambudziko rekuwana gwaro rokupupura panogara munhu kana kuti proof of residence richinetsa zvakanyanya. Atachigoriwa anotipa nyaya inotevera.
Nyaya yekuwana gwaro reparogara munhu iro rinodiwa pakunyoresa kuvhota riri kuramba richitemesa vakawanda musoro, izvo zvave kuita kuti vamwe vanhu varamwe kunyoresa kuvhota vachiti zviri kuvatorera mari nenguva. Asi veZimbabwe Electoral Commission vanoti pane magwaro akawanda anokwanisa kushandiswa anosanganisira gwaro rinonyorwa nemuridzi wepanogara munhu, gwaro rakanyorwa nakanzura wenzvimbo kana sabhuku kana mukuru wepachikoro chiri munharaunda. Vanhu vanogonawo kushandisa tsamba dzekumabhangi, tsamba dzakanyorwa nevezvitoro zvinopa chikwereti zvakaita seEdgars, OK nezvimwewo. Tsamba dzakanyorwa nehama neshamwari dzikadhindwa nekambani inofambisa matsamba yepost office zvinokwanisa kushandiswa mukunyoresa kuvhota. Asi vanhu vakawanda vari kutadza kunyoresa nekushaya magwaro aya. Zeki yakaisa chikumbiro kubazi rezvekuchengetedzwa kwemukati menyika kuti vashandi vayo vapiwe masimba ekutoresa vanhu mhiko. Gurukota rebazi iri vaObert Mpofu vakaudza Studio 7 kuti vachaita izvi kuburikidza negwaro rehurumende kana kuti Government Gazette. Mumwe mugaro wemuchinhoi vaLancelot Mavhima vanoti Zeki inofanirwa kusiya magwaro akanyorwa panzvimbo dziri kunyoreswa kuti zvive nyore kune vanhu vanenge vauya vasina magwaro aya.
Kuti ma-RV9 forms havo ka ari kunzi anono commissioner somewhere. Saka then munhu ukasvika kuti uzowana effort yekutora mari kuti uende nayo kutown, unosvika kudhindisa kumapurisa wodzoka, then vanhu vanoora moyo vabva vasiya. Saka tiri kuti a commissioner should be there kuti pogara pane mapepa akakomishinewa.
Matambudziko emichina yechizvino-zvino anonzi ari kuwedzerawo sezvo mimwe michina iyi iri kuburitsa gwaro rimwe chete rinoratidza kuti munhu anyoresa pane kuburitsa maviri. Kunyange hazvo Zeki iri kukurudzira vanhu vose vasvika makore 17 kuti vanyorese kuvhota, chiri kushamisa vakawanda ndechekuti mapurisa ose haasi kunyoresa, vachiti vakanzi vambomira kunyoresa kuvhota nevakuru vavo. Mumwe mupurisa asina kuda kudomwa nezita anoti mapurisa ose akamiswa kunyoresa kuvhota vachinzi vachazotaurirwa zvekuita nevakuru vavo.
Dambudziko ririkuitika marakaitika manjero kuti ndokanzi izvoni kuti tokona kukuti register nesatiti and munoregister pa one place imimi munozodistribute mapolling stations akasiyana siyana tichazokudza zvamuchaita after.
Hatina kukwanisa kunzwa kubva kumutauriri wemapurisa amai Kelly Ticharamba sezvo vanzi vanga vari mumusangano. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Arthur Chigoriwa.
Mune imwe wenyaya, sangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights rashora zvikuru Ishe Fortune Charumbira, vanove mukuru wemadzishe, nemashoko avo kumusangano wemadzishe weNational Conference of Chiefs kuulawayo nemusi wechishanu, ekuti madzishe anotsigira bato rezanupf nemutungamiri waro Robert Mugabe. Magweta aya ati uku kutyora bumbiro remutemo rinoti madzishe asapindira munyaya dzezvematongerwo enyika sezvo achizoguma oshungurudza vamwe vasingawirirane nepfungwa dzavo. Dare repamusoro reHigh Court rakatara mutongo wekuti vaimbova meya weGweru vaHamutendi Kombai nevaive mutevedzeri wavo vaKenneth Stole vadzoke pabasa. Mutoro wedu wenhau Taurai Shava anotipa nyaya inotevera.
Magweta ange achimirira vaviri ava audza Studio 7 kuti vakatambira mutongo uyu nezuro. Rimwe remagweta aya vaiso Mandipa vati vari kufara zvikuru nemutongo uyu vachiti unoburitsa pachena kuti vaviri ava vaive vasina mhosva zvisinei nemutongo waive wapiwa netribunal yaive yasarudzwa negurukota rezvekutongwa kwematunhu vaSevia Kasukuere. Vamandipa vati mutongo uyu unoreva kuti vaviri ava vave kudzokera pakuve makanzura uye vanofanirwa kupiwa mari dzavo dzose dzavaifanirwa kupiwa vari pabasa.
Saka tinonzwa kufara zvisingaiti nenyaya yejudgment iyoyi nekuti zvinoratidza zvazvo kuti mutemo ndiwo wakashandisiwa ipapo. Tichinzwira mutongo wacho wajudge Matonzi unotanga uchiti mutongo weindependent tribunal yakagarira makanzura uyu waiswa parutivi. Votera zveuchiti kubatwa nemhosva kwakaitwa Hamutendi Kombai nemamwe makanzurasi kwasendekwa futi parutivi.
Muna nyamavhuvhu wegore rapera vakasukuere vaive vamisa basa makanzura ose 17 kusanganisira vaKombai navaStole ndokuzovadzinga zvachose muna kurume wegore rino vachivapomera mhosva yekutadza kuita basa nemazvo pamwe neuori. vaKombai navaStole nemamwe makanzura 10 vaive vakwira kudare vachipikisa kumiswa basa kwavo uku. Mamwe makanzura 10 akadzorwa pabasa muna kurume gore rino asi vaviri ava vange vachakamiswa basa. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kubva kuna vakasukuere kana kubazi rezvekutongwa kwematunhu panyaya iyi. Asi vaDidmas Tewa vanove mudzidzisi wezvekugarisana zvakanaka kwevanhu kana kuti Conflict Management and Development Studies neZimbabwe Open University varivo mugari wemugweru vanoti nyaya yekudzingwa kwemakanzura yakadzorera kumashure zvikuru nyaya yebudiriro muguta reGweru. Bato rinopikisa reMDCT rinogara richichema-chema kuti gurukota rezvematunhu rinopindira munyaya dzemafambisirwo emabasa mumakanzuro emumaguta nemadhorobha ari munyika. Ndaka mirira Studio 7 mbulawayo, ndini Taurai Shava.
Vanhu vasere vakaurayiwa vamwe gumi nevatatu vakakuvara mushure mekunge mumwe murume anofungidzirwa kuti anotsigira vanopfurikidza mwero veIslamic State kana kuti ISIS avadhuma nemotokari muguta reNew York muno muAmerica. Anofungidzirwa kuti anopfurikidza mwero uyu, Saifulo Saipov, ane makore makumi maviri nemapfumbamwe kuberekwa, ari mugari wemuAmerica akabva kunyika yeUzbekistan uye akatyaira motokari yake mumugwagwa wevanofamba nemabhasikoro. Pane vanhu vakashaya, pane vashanyi vashanu kubva kuArgentina, mumwe wekuBelgium uye vaviri vemuAmerica. Saipov akazopfurwa mudumbu nemumwe mupurisa uye anonzi ari kupa humbo kumapurisa pari zvino. Mapurisa anoti akawana tsamba mumotokari make iyo akanyora achiti anotsigira ISIS. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump vati vanoda kuferefeta zvakasimba vanhu vanouya kuzogara muAmerica vachibva kune dzimwe nyika. Hapana anoziva kuti pane vakakuvara pane chezvarwa cheZimbabwe here, sezvo mapurisa achiri kuferefeta nyaya iyi. Mukuziya nezvenyaya iyi, tanonoka wande weStudio 7 abata mufundisi Peter Tembo, mugari wekuNew York vari chizvarwa cheZimbabwe.
Inini ndinogara padyo nepazvakaitikira zvakaitika nezuro muNew York. Zvinhu zvakadari izvi kuti unyatsonzwa kuti munhu uyu akapindwa nei maringa nekuvakwadaita nhasi uno vachiferefeta vanoferefeta vativo akanga ari munhu anotendera nechitenderano cheISIS.
Pane wekuZimbabwe wamunozivawo here akapindawo mumatambudziko waya?
No, pane zvino hapana wandanzwa. Hapana wandanzwa, asi isu tinongogarawo munharaunda imomo mazvakaitikira.
Mapurisa pane zvaari kutaura here kuvanhu vakaita semi vanogara munzvimbo yakaitikira njodzi iyi?
Mapurisa kazhinji kana vachitora nhau dzakadari vanenge vachingokurudzira vanhu kuti vasaite tsika dzekuteedzana nekumanyisana nenyaya yechitendero cheideology ISIS, vachingoipawo zvakare kuti utano hwedu huri muvanhu, kuti kana maona zvinhu zvinenge zvisina kumira zvakanaka manyai kumapurisa.
Pari zvino munokwanisa henyu here kufamba makasununguka?
Kazhinji vanhu vemuno vari resilient, vari resilient panyaya yekunge vachiona kuti kana paitika tsaona dzakadai hadzifaniri kudzidzokorodzwe zvakare. Saka vanhu vari kufamba normal.
Hurumende yemuAmerica inoti murume uyu akauya kuno zviri pamutemo asi akauya oita zvinhu zvakadari. Naizvozvo vanoti mitemo yokupinda kwevanhu muno inofanira kusungwa zvakanyanya. Munoti chinyi nazvo?
Inini handitenderani nazvo, nekuti nyaya yakaitika iyi haisi nyaya yekuya muzvakanaka kana kutumisa kuya zvakanaka. Inyaya yeideology yechitendero chinouya nemafungiro emunhu, not nekuti wakauya nemutoo wakaita sei.
Vanga vari mufundisi Peter Tembo vari parunhare muNew York na tanonoka wande weStudio 7. Makateerera kunhepfenyuro yevanhu yeStudio 7, tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa909am, pa4930 kana pa6065 ne15460 kHz pashortwave. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Sachigaro wekomiti yedare reSenate inoona nezvekusora muAmerica vaRichard Burr vari kuyambira zvisvarwa zveAmerica pamwe nemasangano enhau kuti vasaedze kurerutsa nyaya ine chekuita nekuedza kweRussia kupindira musarudzo dzegore rapera semunongedzo wekuti vekunze vakabatsira mukusarudzwa kwemutungamiri weAmerica. Mapurisa enyika yeTunisia nhasi asunga anofungidzirwa kuti murwisi wechitendero cheIslam akabaya mapurisa maviri pamberi pedare reparamende muguta reTunis. Bazi rezvemukati menyika rinoti murwisi uyu aizivikanwa nehurumende uye mushure mekubaya mapurisa aya akati anoona sekunge mapurisa vadzvanyiriri. Vanhu vazhinji vanotambira mari dzavo kumabhanga emunyika vari kunyunyuta nekutadza kutora mari dzavo izvo zvavakupa kuti vamwe vana vakundikane kuenda kuchikoro sezvo vanenge vasina mari dzekufambisa. Kiri Mudzamiri anotipa nyaya inotevera.
Imwe shirikadzi amai Mesi Chinganga avo vanotambira mpenjeni yemurume wavo kubhanga Rebank ABC vanoti havasi kukwanisa kutora mari iyi. Amai Chinganga vanoti mwana wavo uyo anokwira mabhazi maviri kuenda kuchikoro ava kutadza kuenda kuchikoro nekushaya mari.
Ini keshi yandinetsa, especially nemwana wechikoro uyo ari kunyora maexams uyo anokwira 2 buses every day. Ndatambudzika nenyaya yekeshi nekuti anangaida bus fare anobva kuno 5 rand mufwena mufakose 5 rand kudzoka 5 rand kuuya kunokumba 5 rand zimunguva madhora kana amanheru apa ndingaida mari yekudya ikoko handizozombokwanisa kuafoda mari yechekutindimbe mari yekudya.
Mumwe musikana anoshanda ku 5 Avenue Shopping Center muHarare, Muzvare Ashley Simbarashe, vanoti vave nemwedzi mitatu vasina kutambira mari yavo inosvikira kuStandard Bank. Asi vanoti dambudziko ravanaro nderekuti havasi kukwanisa kubhadhara mushandi wavo wekumba sezvo vasina mari.
Nyaya yekushayikwa kwemari yatonetsa because nyango 50 cents cheyo cheyo kuti ukwire kombi unotoishaya. Vanhu vari kutengesa mari pamablack market but mapesentage acho haasitomboita, unopedzera usisina kana mari. Zvoshaya kana zano rekuti wozvifambisa sei, especially panyaya dzekuti unokwira mukombi yekukwira makombi.
Imwe shirikadzi amai Auxilia Mudhonga vanoti havachaziva zvokuita nokuti naivowo havasi kukwanisa kutora mari kubhanga kana kumueco cash.
Zvakaoma kurarama kwacho kuti mari yachina kubhenga hapana kuti mari yachina kutengesa mari yachona masikize 5% 6% yachina kuti uzoigona mari yachina kuti uzvigona uzvigoni. Vana izvo vari kurovha chikoro vanokosa mari yetransport. Kusichirikadza uchaziva kuti utorarama sei. Tiri kutambura.
Studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi ramabhanga panyaya iyi. Kushayikwa kwemari mumabhanga kwava kupa vakawanda kuti vafunge kuti nyika yave kudzokera mugore 2007 ne2008 apo zvitoro zvakasara zvine mvura chete yaitengeswa nenyaya yekushayikwa kwemadhora ekuAmerica. Ndakamirira Studio 7 kuHarare, ndini Kiri Mudzamiri.
Chezvarwa cheZimbabwe chiri kukwikwidza musarudzo dzameya weguta reAllentown mudunhu rePennsylvania muno muAmerica vaSolomon Tembo vanoti vane chivimbo chekuti vanokunda musarudzo dziri kuitwa musi wa7 mbudzi. VaTembo avagara muno muAmerica kwemakore anodarika makumi maviri vari kukwikwidzana navaEd Polosky vanove meya pari zvino vari vebato reDemocratic Party, vaJohn Richard Ingram vakazvimirira navaNat Hyman vebato reRepublican Party. Mumwe ari kukwikwidza musarudzo idzi ndavaRay O'Connell vanove vebato reDemocratic Party, asi zita ravo richange risiri pamagwaro ekuvhotera zvichireva kuti vanenge vachida kuvavhotera vanoita zvekunyora zita ravo pagwaro rekuvhotera musi wekuvhota kana kuti write-in candidate. VaTembo vane makore makumi mashanu nemana ekuberekwa vanoti zvimhingamupinyi zvavari kusangana nazvo pari zvino ndezvekushaya mari inovakwanira mukutsvaga rutsigiro, asi vachiti kunyange zvakadaro urongwa hwavo huri kufamba sezvavanotarisira. Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kuitwa nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika, taita hurukuro navaTembo kuti tinzwe nezvegadziriro yavo.
Zviri kufamba Zimbabwe kamodzi vatoti zvinofaya, zviri kufaya kuno. Since takambotaura nemipaya, tiri vanhu vakaunganidza tumari totakaunganidza itoto, tikaita maflyers, takaita mayard signs avanonyanya kushandisa kunoku. Tichidaro futi tiri kuita door to door. We've been doing here yatinoti door to door for the past maybe 25 days now. Saka tiri kurova mativi ese, north, south, east, west, tichienda door to door. Ndine mavolunteers handinawo. Allentown yakakura zvekuti handingakwanisa hangu kuva ndirequest, saka ndine vamavolunteers vanoendawo vari vega vachinotaurawo nevanhu. Ndakaita team ye about 14 people vandakapa mabusiness card, and then ndine strategist wangu anonzi Francis Mawindi, ndiye ari pamberi pecampaign, ndiye wandichitaura naye tichistrategiza zvinhu zvese. But to be honest with you, zviri kufamba ini tiri kuwana response yakawanda chaizvo kune vanhu vari kutizvo vachativhotera.
Ndezvipi zvamunganongedza kuti zviri kukanganisa iwo mugadziriro wenyu?
Chikuru chandaida chaizvo zvandaida kuti ndiite nechekuisa wa mabillboards kana matatu kana maviri Marlin Town awe vanenge achionekwa nevanhu vanenge vachipinda Marlin Town vachiti driver munongoza wa billboards ninge zvachidza rakakura ndochinhu chatakangotadza chete kuisa because mari dzacho dzinodiwa dzakati one day hatinakwanisa kureza mari yakatiwo saka ndochingave chakandikanganisa chete but zvimwe zvese zviri on place zvimwe zvese zviri pa ground saka that's the only main thing otherwise everything else is positive
Asi munoona muine mukana wakakura zvakadi wekubudirira musarudzo idzodzi
kuina tinofanira kuina I think kubudirira chabudirira because chekutaura kwani tiri kuita door to door tiri kuita tiri kuwana response yakawanda and vanhu vari kunyatso promisa kuti vachamuka and hakusati kwamboitika vote yakadai so vanhu vakawanda havadi kuvota but this time since vari kuona kuti pane munhu weganda ravo mublack achikwikidzana nevarungu avo I'm the first one kukwikidzana paumeya muno muUnited States as a whole especially munhu wekuafrica ndindatanga kuzviita saka pane interest yakawanda kune vanhu even kuvarungu chaiko kana kuma Spanish kana kuvedu vanhu vechitema vari kunyatsonakidzwa nazvo and vari kunyatsokuona kuti hapano zviri kufamba I think ndichawina so far ndakambonzi nemorning call ndandiripa 60% chances yekuwina saka tiri kutarisira kuti tichawina musi weTuesday
takaona mumwe wevamuri kukwikidzana naye musarudzo idzodzi anove meya parizvinova Ed Polosky vachitsigirwa nemasangano evashandi mungaona izvi zvine zvazvinokukanganisira iwe here
izvo hazvina because masangano acho iwayo amuri kutaura amwe acho haasi munomu masangano ari kumiram New Jersey somewhere there and vanhu vasingakwanisi kuvhota vanongove nevanhu vanongoitawo business muno muAllen Town saka ndivo vakavapawo mari actually makaona kuti vakavapa mari dzakawanda dzekuti vakwanise kurana kampeni yavo and handifungi kuti zvinhu zvingatikwanganise because kana muchiverenga manewspaper iwo Ed Polosky vacho vane 54 indictments dzavari kurun against neFBI saka vane mhosva idzo dzavakatarisana nadzo dzavari kuramba kuti havana kuita but the only thing ndezvekuti dziri kuuya after election saka vari kuti ndomborana election ndohwina kana ndahwina tozoenda kumhosva saka handifungi kuti ndiri kutya zvakanyanya kuti vangandikonde ndiri kutotarisira kuvakondaini
vanga vari chizvarwa chezimbabwe vasolomon tembo avari kukwikwidza sameya weguta reAllen Town mupennsylvania muno muamerica vari parunhare kwakare kupennsylvania nestudio 7
Gungano rinoitwa muGhana nevarimi gore rega rega rine mukurumbira wokusanganisa varimi, vatengi, vakuru vehurumende, vanogadzira zvinhu, vanoita zvebudiriro nevanoita zvemari. Kutanga kwemwedzi uno, bazi reUnited States Agency for International Development richishanda nebazi rehurumende yeAmerica reFeed the Future Initiative pamwe chete neAgrihouse Foundation rakaronga gungano rokuvaka hukama hunobva mugoho ra2017 rechibage mupunga nenyemba. Vakange varipo vanosanganisira mutevedzeri wegurukota rezvekurima nezvekudya Dr. Sagre Babangi, gurukota rinoona nezvematunhu okumaodzanyemba kwenyika Salif Said, uye vanotungamira bazi rezvekurima muUSAID muGhana Muzvare Jina Tajikman. Gungano iri rakaunza pamwe chete vemabhizimisi ezvekurima muGhana vanopfuura chiuru kuti vagova nemazano nekudzidza pamusoro penzira itsva dzekurima. Muzvare Tajikman vakati muGhana chirongwa cheFeed the Future chinoda kuwedzera mikana yezvemari nokusimudzira goho. Vakatizve vanhu vanopfuura makumi masere nemakumi mashanu vakashandisa nzira tsva dziri nani vachirima munzvimbo dzinoita mahekita zviuru makumi masere nezviviri. Muzvare Tajikman vakati kushandisa nzira itsva nokudzidziswa kushandisa nokutengesa ndiko kwakaita kuti varimi vatengese zvirimwa zvinopfuura 120 emamiriyoni emadhora mugoho ra2016. Mashoko aya anoratidza pamire hurumende yeAmerica maaverengerwa neni tanonoka wande.
Vateereri musakangano wachirongwa chedu cheLife Talk Diaspora Forum, apo tiri kutarisa nezvezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika zviri kuenda kunokwikwidza musarudzo dzemunyika kumusha. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kustudio 7, shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Sezvo nguva yedu yapera, regaiti mbotarisa musoro yenhau zvakare. Mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vokurudzira kudzoswa kwemutongo werufu. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuoneka yane mufaro. Ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndokusiyamai na Praxidis Jeremiah.
So we see.